Vashandi rwiwonise teropa. Tanie
Vachitaura pamhemberero dzekucherechedzwa kwezuva revashandi pasi rose, idzo dzaitirwa munhandare yedziva rasekwa muHarare nhasi, mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vati vashandi munyika dzakawanda havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende dzavo, kusanganisirawo vashandi vemuZimbabwe. VaMutasa vashora hurumende yava munangagwa, vachiti hurumende yavo haisi kupa vashandi mari dzemihoro dzinoenderana nekushanda kwavanoita.
Kana vachiti vakatendeuka, why didn't they come to us the preachers for the workers? Hautendeuka usati wanzwa gospel. Gospel rakavatendeutsa nderipi? Shinga mshandi shinga. Kana waifamba naMugabe, wodzingwa zvako basa naMugabe, wozoti hauchada Mugabe, hazvireve kuti watendeuka. Ngatimbovatorai kuti pamwe wakatendeuka. Kana watendeuka kaunoreurura, penga mushandi penga. Unomira pamberi pechita wotaura kuti ndini uya ndakaponda, penga mushandi penga. Hatisati tanzwa pataurwa kuti tine urombo, taakuda kuita truth telling, taakuda reconciliation, tishitakaponda muna 2008. Hatisati tanzwa kuti tine urombo, tishitaka kupudzirai dzimba. Hatisati tanzwa kuvashandi vachiuya vachiti tine urombo, tishitaka kupanzirai Bulawayo Industries. Hatisati tanzwa vachitaura kuti tishitakapedza Zisco Steel, tishitakaba mari yenyu. Penga mushandi penga. Tichakamirira isu sevashandi hatikurumidze kumhanya. Papa makationa tiri kuZimbabwe ground, tanga tisingaendose anyone. Tishitakatanga kuti Mugabe ngaende. Tikarohwa tikapondwa. Vaitiponda ndivanga vakuti Mugabe ngaaende.
VaMutasa vatorawo mukana uyu kutaura nyaya dzezvematongerwo enyika, vachiti ivo seZCTU vave kutoita zvematongerwo enyika, nokuti nyaya dzevashandi dzinogadziriswa chete nenyaya dzezvematongerwo enyika. Vati hurumende yava munangagwa ihurumende yakapinda panyanga zvechisimba, kana kuti kuu, izvo zvinopokanwa nazvo navamunangagwa nehurumende yavo, avo vanoti vakatevedzera bumbiro remitemo kuti vapinde mumasimba eutongi. VaMutasa vatora mukana uyu kutsoropodza mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga nekudzinga basa kwavakaita vana mukoti, vachiti ikodzero dzevashandi kuramwa mabasa kana vasiri kubhadharwa zvinovagutsa. VaMutasa vakurudzira vashandi kuti vasavhotere ZANU-PF musarudzo dzegore rino, vachiti vanhu vakaita savachiwenga havakoshese zvido zvevashandi.
Regai ndipedzise ndechiyambira vachiwengwa. Vachiwenga, shinga mushandi shinga. Vachiwenga vakadzinga manesi. Hurumende yavo yavimbisa kudzinga maticha. Isu nyika ino takomborerwa maprofeti nemapapa awanda. Vakati dzidzisa chinhu chinonzi back to sender. This year we are going to do back to
sender.
Back to
vachitaurawo pamhemberero idzi mutungamiriri werimwe boka reMDCT vaNelson Chamisa, vati sebato rinoremekedza zvido zvevashandi vachaita kuti pave nenhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi pasi petripartite negotiating forum, kana vakasarudzwa musarudzo yemutungamiriri wenyika, kuitira kuti zvose zviri kunetsa vashandi zvigadziriswe.
Ngoma iriko gore rino nderekuti munhu wese kubasa. Ngoma iriko gore nderekuti munhu wese kupi? Isu tiri ngoti patinopinda taakunokinura industry. Industry tinoikinura seiko? Isu tinotaura kuti kana uri murungu huya nemari yako muno. Kwete zvangwena zvokungoti Zimbabwe is open for business but closed for workers.
Vakananga nenyaya dzezvematongerwo enyika vachamisa vazivisa kuti vachashevedzera kuti veruzhinji varatidzire munyika yose vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzesarudzo nekomishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission vati vanoda kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa.
Unotadza kuverenga maballot box ako evanhu vashoma shoma wakutaura kuti uda kuita yenyika. That's why tiri kutaura zeki gore rino hatisi kuzoregererana. Manje manje ndiri kushedzera mademonstrations andiri kuti munhu wese anoda free and fair election uya murod. Munhu wese anoda free and fair election uya murod. Why? Because vakomana vatikasava manikidza mareforms atiri kuda emaelections havatereri. Takaona ballot paper raanoda kushandisa rekubiridzira rinochinja chinja. Takati isusu ballot paper ratinoda todara tine takasunurira. ED apa chamisa apa. ED apa chamisa apa. Kana ndisipo haivhiwi. Hakuna anogerwa asipo.
Vamutasa vashora makambani ari kudhurisa zvinhu akafanana nekambani inobika chingwa yellow bells pamwe nemakambani enharembozha akaita seEconet, Telecel neNet1 avanoti ari kudhurisa mari dzekufonesa pamwe nemabhanduro anoita kuti vanhu vakwanise kuenda padande mutande reinternet kana kuti data. Vati vachatorera matanho akaomarara makambani aya vachiti vachakurudzira veruzhinji kuti vasatenge zvinotengeswa namakambani aya kana akaramba achiita unhu hwakadai. Vamutasa vatiwo hurumende inofanirwa kushanda zvakasimba kuti ivandudze upfumi hwenyika kuitira kuti upenyu hurerukire vashandi pamwe neveruzhinji. Vashorawo gurukota rinoona nezvevashandi amai Petronella Kagonye nekusauya kwavaita kumhemberero dzanhasi patabata amai Kagonye panharembozha yavo vati vanga vasingakwanisi kutaura vachiti vakabatikana nesarudzo dzemapuraimari dzanga dzichiitwa mubato ravo rezanu pf. Kusavapo kwamai Kagonye kwashorwawo navachamisa avo vati kana vapinda panyanga mushandi wese wehurumende achange achisungirwa kuve pamhemberero dzekucherechedza zuva revashandi. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriro wavamunangagwa vageorge charamba kutinzwe pamire hurumende pamashoko avamutasa.
Munangagwa here kana kuti chamisa? Munangagwa here kana kuti chamisa?
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.